Ongororo yaitwa Studio 7 mudhorobha reFrancistown muBotswana yaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika iyi zvinotarisira nechivimbo chikuru kuti kumutsidzirwa kweushamwari hweZimbabwe neBotswana kuchagadzirisa zvinetswa zvavari kusangana nazvo. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chekuwandudza ushamwari hwadzo kubva muJoint Commission kuti huwe biNational Commission muchirongwa chichaita kuti vatungamiriri venyika mbiri idzi vasangane gore negore vachizeya zvinetswa zvinosanganisira nyaya dzezveupfumi nezvepatongerwo yenyika. Chiitiko ichi chakaitika nemugovera musvondo rakapera mudhorobha guru reVindhoek kumuNamibia, uko kwakanga kwakabatirwa musangano weSouthern African Development Community SADC wechimakumi matatu nerusere. Mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa navamukwetsi Masisi veBotswana vakafakaza kusainirana uku. Vachitaura neStudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRomeo Govea vati vanoshuvira kuti chibvumirano ichi chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana munyaya dzemapepa.
Kazhinji inoita kuti vanoita border jumping hakusi kuti havana mapasipoti. They have passports. But chief minister pamovement yevanhu manje ka inoita kuti munhu aite asingadi because ada upenyu. Mapasipoti vanhu vese vanavo, ukapinza mapasipoti vanobudisa. But haisi mazuva because vanenge vachilimita vanhu madays avo. Saka dai vakwanisa kuti vaite sei, vaite mapemits aiswa vanhu vapiwa mapemits. Anokwanisa kuaplaya, opiwa permit. Yakuva kuti ovisa about 3.5, yobva yanzi rejected. You have wasted money. Waiter appeal 1,000, rejected. Well, after appeal from the minister, rejected. Well, you have wasted almost, like the name was, yeah, time, and that was almost 12,000. Just to do that, applying, appealing to the national board until to the minister. They have left things there, you know, we just say, that you could be go back home. Once I got that, I thought, what I say, Papa, my minister, I'm going to say, I'm going to say,
easy. Zvatsinirwawo nemuzvare Cynthia Gotora.
Shuviro yangu yanga iri yekuti devakwanisa kugadzirisa panyaya yemapemits, kuti at least if somebody applies for a permit vamupe than kuti vareject vachiselecta kuti no ichitongopa mapemits vanoita izviri. Basa rematswana chaitai, hatiemploy maforeigners pabasa rakaidai.
Kunze kwenyaya yemapepa, vamwe vari kuchema-chema nenyaya dzezvipfuyo. Muzvaremo Blessing Garai vanoti mamwe matanho anotorwa neBotswana muurongo hwayo hwekurwisa chirwere cheFoot and Mouth Disease FMD akaipira vagari vePlumtree.
Zvekuuraya handioni zvichiite, zviri nani kuti vave nesolution yekuti mombe dzacho kana dzauya dzinenge dzacrosa dzacho dzoiswawo panzvimba dze dziri dzorapwa dzoonekwa kuti hadzina any chirwere, then dzozoenda kumafarms.
Mombe dzevarimi veZimbabwe dzinorasikira muBotswana dzinopfurwa nemapurisa pamwe nevashandi vebazi rezvekurima venyika iyi. Vatomusinyoro vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo mukugadzirisa nyaya dzekugara nekushanda kwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana.
Isu shiro kuti pave tidzokere pazvinhu zvanga zviri kudaro, where we used to be living tiri mabrothers tichiwirirana tichiwanawo kuti vanhu vakawanda vanofarira kuenda kuZimbabweo vachivhizita vachitengawo sematengero avaiita kudaro, maindastry anga agara ariko, nevanhu vekunoku vachiuyawo vane freedom yekuita se yekutenga kwete zvekuswera vanhu vachivatanga kufila kuti no vanhu vengu havatibate zvakanaka because marelationships anga agara aripo kudaro. Nyika dzaiwirirana zvinhu zvaasina kana problem.
Kunze kweBotswana, Zimbabwe ine chibvumirano cheBiNational Commission neSouth Africa icho chayakasaina mugore ra2016. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.